tine musangano uriko kuchitungwiza nemugovera uchange uchi address na president ve National People's Party vanova Dr. Joyce Teuraingopa Mujuru vakakukira musangano uyu kuburikidza navatungamiri vemuno Harare province kuti vataure kuvagari vekuchitungwiza pamwe chete nekuvazivisa kuti musangano uripo ende hausi kudzokera shure uri kuendera mberi.
Chii chikuru chamunotarisira kuti chinaichi chizokurukurwa pamusangano?
Tiri kutarisira kuti president vedu vachatsanangura vagari vemuchitungwiza pamusoro pedocument ravakasaina pamwe chete navamugitsvangirai rememorandum of understanding. Vachazivisa vanhu position yedu isu semusangano kuti tiripo pahurukuro dzecoalition ende hatisi kudzokera kumasure. Tiri kutokurudzira kuti vana vezimbabwe tibatane besides our political affiliations. Iko zvino nguva yatava yaakuda kuti tese tibatane tiite chimirangwe kuti tibvise mhuka inonzi ZANU-PF.
Tinoonawo mamwe mapato ari kuita urongwa hwekukurudzira zvikuru vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Iniwo bato renyu zviyo zvari kuitawo?
Masvondo maviri akapfuura takanga tina Madam President takaita yataiti youth mass engagement. Madam President yavakanga vachiinteracta nevechidiki vachivakurudzira kuti vandovhota. Izvozvi tiri kumhanya mhanya kuti tigadzirise kuti tidzike pasi nekuti kumarutsi ndokune vanhu. Saka isu semusangano tiri kumhanya izvozvi maprograms akatotanga mumawadzi nemaconstituencies nemaruts kuti vanhu vadzidziswe zvakanakira kundovhota. Kana ukarega kundovhota uri kuzvipidzisa iwe, hapana uri kupidzisa nekuti isu sevechidiki tisu takawanda. Saka tinonzwisa kuti isu tikabuda tese tikandovhota zvinobatsira uyezve neimpact yakasimba pakuti hurumende iri kutonga ibve. Saka isu semusangano izvozvi nemaprograms atakatiita lined up izvozvi nekuti tiri kumhanya mhanya kuti vechidiki tindovhota.
Asiwo imi sevechidiki munoona sei zvibvumirano zviri kunyorwa izvi?
Isu sevechidiki our position mubato reNational People's Party tiri kutsigira zvakanyanyisa kuti vachungamiri vedu vakuru vabatane nokuda kwokuti tine nguva duku yekuti tidzidze zvimwe zvinhu zvakawanda kubva kwavari. Nekuti tikacherechedza kuti Dr. Mujuru vanga vari muZANU-PF vatsvangirai vari kuopposition nguva yapfuura yose vachirwisa, vane experience yavainayo Dr. Mujuru yatinofanira kuti tidzidze kubva kwavari. Vatsvangirai zvakare vane experience yavainayo. Tikaisi kutokurudzira kuti vatungamiri vedu vakabatana vakataura with one voice isu sevechidiki zvinotibatsira kuti experience yavainayo iyoyo tikaitora tikataka kuimplementawo isusu tinoti tichiri isu tine dzinotemwa dzichibuda ropa zvinogona kutibatsira kuti tigova vatungamiri vakanaka.
Tinomboona vemapato ezvematongerwo enyika muchiita dambudziko rekuita misangano muchizomiswa nemapurisa. Imi makagadzirisana here nemapurisa pamusangano?
Hongu, musangano watiri kutaura nezvawo waifanira kunge wakaitwa svondo rapfuura, then ndokubva tadziviswa namapurisa tichinzi kune gamba raivigwa. Saka isu semusangano takarespekta izvozvo ndokubva tapuwa zuva remugovera. Saka musangano uri kupfuurira mberi.